Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTribus yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusorosoro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTribus kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTribus Vatanaka Chitsunge vanonzi nebato ravo reTribus varohwa nedemo rinodzokorora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuGlenview 7 muHarare. Vatsigiri veTribus vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri veZANU PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburiswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaTrustwell Chikomo nhengo yeTriple C iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU PF kutibhuira kuti saka vachenge tinokambena. Saka zvadaro vemva vepolisi vatuma mapepa eriot. Saka ichi vanhu vanga vaifanira kunge vachiinoita ipapo. Pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare vakuona pakatozara polisi nemaite eZANU PF. Ubva maite eZANU PF vabva vataka kunonga matombo, vanonga matombo vachibva vataka kutema motikari, vatema motikari dzedu. Vobva vanhu vaya vadi vedu vatiza veTBC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhukiripaipa padi pakaitwa matega nepolisi pakliyo, vakuchibvira kudzimba dzavo vepatichibvinzwa kuti umwe wedu azochemwa nedombo akambasira pafoto akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzivikanwa here kuti ndo vakanda matombo aya, zvafamba sei?
Vari kuzivikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani? Vari kuzivikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo. Ini ndandichiri panzvimbo, saka tinatozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakashanda matombo. Asi vari kuti mayouth eZANU PF anogara imomo Mutanaka.
Mamangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunamangara ndovanga varipo vamwe machambeni vatatu nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagraundi pauri kunzi vati watemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yetiri constituency magara muchitoitika violence, hatisi kutenderwa kukambena. Zvakasununguka last Thursday musi wa20 patakaenda muhuche wekunze tinonamira maposters edu, pakauya mayouth vakatumwa nekandidheti iri kukwikwidza neZANU PF nemotokari yautete adaita kanzela yewhite tinted yewhite. Achibva vasvikao ndobva vatibhloka, ndobva vatora flower yanga vaenda ngaenda mumaposta ndobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU PF. Pabva vatora mashanga aida kutisa motokari yangu.
VaTrustwell Chikomo nhengo yeTriple C iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo tinoziva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuruwana. Isu mukuru wenyika akabudi pachena akati haadi kunzwa zvemhirizhonga.
Bato rezano PF, zviza muri kuita ukuye uchidza nengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumirizhonga yezvematongerwo enyika.
Isu dzotarisa mukatarisa kose patinoungana semhuri rezano PF. Hapana patinoungana shoko iroro rikasataurwa. Mukatarisa chiri panharaunda yesocial media, takadzora tikadzorana. Nekuti vaya kurowana panyama chero mashoko Israel. Inokona pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media muno hatisharovani nevanhu, hatitukani nevanhu. Tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunenge muchitaura. Munoti?
Isu chatinoita sebato rezano PF, hatifariri mutambo wekunongedzana nepfungwa. Asi tikatarisa kudzaka, ZPF rakatema vamutobi nevateedzeri vavo. Isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka se zvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuitawo kusunga. Asi chokutanga ndechekuti isu tinokunzira vamuri kuti ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo ticharamba tichiwedzera kudzikisa kura purezidhendi vedu nemutungamiri vedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngativei nerunyararo, ngativei nekudanana. Isu tizanikira tinobva tingazive ngaadzidzisi. Saka tichawedzera kudzikisa shoko iri kumasapota zvedu ose.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF Vafarai Marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Chakadaro, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachiita misangano kuManicaland nhasi. Asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linette Karenyi Kore, vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa.
Tanga tiriko nhasi but taona vari vezano PF vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu. Zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotsvitsvidzira vanhu kuti sabhuku anozi ngaanyore vanhu vanouya kurali bese vazotsvitsvidzirwa. Izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve kana tichienda kusarudzo the election must be free and fair. So marallies ndizvo zvikabva pahau naa the ground was cracked.
Mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi?
Nhasi taita kunyatate kunyanga no kunyanga south.
Saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii?
Vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine zvido zvevanhu pamoyo ichange ine mapolicies akasiyana siyana. Vataurawo kuna vana sekuru naana gogo kuti muTCCC in the new government ye Great Zimbabwe for everyone. Munhu wese anenge akwedzera anofanira kuitwa take care nehurumende. Vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anoda anodiwa nevana uye inoenjedzwa vabereki. Vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavatamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana, zvipatara zvigoita mishonga, marodzi edu agogadzirwa. Uyewo neminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible, land yakatodzitsvibitwa. Asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 year lease asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds vapiwe zvikwanisiro zvekuti varimi.
Asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi, vachitiwo bato renyu ndo riri kutonga maguta omu asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa. Munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka, zvinhu zvakatanga kufamba.
Avanga vari mumwe mukuru mubato re-CCC amai Lynette Karenyi Kore vari parunare kwa Mutare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vemasino Munangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro soro re Supreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo gumi nembiri The Citizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi Justice Lekani Mwaera vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare High Court Mbulawayo uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeCCC vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyu tatiri pamberi pedare Supreme Court pamusoro penyaya yekubviswa candidates here at CCC kuBulawayo vari 12 sadare le Supreme Court rapa mutongo rati iro makandidates iwayo adzoswe a contest kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri we CCC muzvaifa dzai mahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokufanga sinyapa ndokubviswa pekutanga asi ndopatiri kune vagari kana kuti ma citizens tukuyambira kuti tapota chamunhu wese ngaabude ngatibude ine uwandu hwedu musi wa 23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu gumi nevaviri vakakwidza nyaya iyi kudare vatembingosi Magwaliva havana kutaura nevatori venhau asi vachitaura nestudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vati mutongo wapowa kumatare unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato zvanopi tichitogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapato. Isusu tinokurudzira mutemo kuti utevedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi nongoremekedza matare enyika.
Mune imwewo nyaya mutongi wedare reconstitutional court vapaddington garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vasevia kasukuere nemagweta valovedale mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vakasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta rava mangwana valouis uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navakasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. Vakasukuere isa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi vazonzwewo zvakare chichemo chavo chekutinyaya yavo inzwikwe neconstitutional court chinzwikwe nechimbi chimbi nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neconstitutional court musi wechipiri na 9:30 mangwanani.
Gweta ravakasukuere vamethod lovu vabvuma kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro rehigh court nerepamusoro soro resupreme court akapa mutongo wekuti vakasukuere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiriri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi gumi nemisere vari kunze kwenyika. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Tsvakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega Information for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro wesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvekusvika pakutadza kuzvidzora. Tsvakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vajitaura pamzangano waitwa nevatori venhaumo Harare nhasi pakupararwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukupararwa kwebhuku rakanzi Pests and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asiva Sizani Weza, vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe, vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica, vati iwo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutevedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutevedzera mitemo yemalocal authorities. Iyeze anofana kutevedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Ukuwo vachawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda, zviri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta, havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipo pakuparurwa kwebhuku iri, vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi nebumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucherechedza mirayo yavo. Takatarisana nezvakaitwa navaTrump rera 2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipa yekuda kupitigura simba ravanhu rokushara mutungamiri wenyika muchekerere zvichitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
Chikatarisa chaka chakatanga. Chakatanga ndo basa rakaitwa na Trump roku taku ziringiza basa ravanhu. Takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhoti anoti electoral votes aya. Tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica. Ndati pane makare avo tikaona kuti pakatosiiwa ipapo. Saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump. Zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa. Saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapisi egore rinouya, takatarisana neizvazvo 2024, asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeAmerica yava kuvarwisa takatarisana nhangemutange yegore rinouya iro. Asi kungoti pane mhosva dzekuda kugadziswa dzakaitika mugore ra2020.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno?
Zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Chokutanga, tikange tava nomutemo wavanhu, mutemo iwoyo ndiwo unongoamirira simba ravanhu. Tikatarisa Zimbabwe Electoral Commission, tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo. Totarisa zvemakoti omuno Matare, ari kuvhiringidzwa, haana mbiru dzakasimba. Ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo. Sezvaida kuita Trump kuAmerica, zvino zvinova kuAmerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana. Zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hweguta ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Tsoro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo, izvo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe chete nenhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe, semacitizens, tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwe kunge vambosungurudzwa in the first place, nekuti havana mhosva yavanga vakapara. Zeki yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburisa umbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda muBulawayo itore maconstituents eBulawayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimosva. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Vanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapata akasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana nezvanupf. Iko zvinezvi vanyara vaakushaya kuti vodini, nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi zvanupf haisi kutuka kana kushoropodza dare, nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa nezvanupf kana kuti ari captured? Hezvo zvabuda izvo, pindurai tinzwi.
Nyaya iripo haisiye zvanupf kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti zvanupf vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC, nekuti paine nyayawo yava Modi yekuti vakanonokwawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vaModi woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti zvanupf ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navaModi. Matare dzimosva haatongwe nezvanupf. Takabvira takuudza yekuti utongo hwezanupf ndehwejechetere, ndehwegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa23?
Tiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, neumboo hwacho huripo. VEC yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasitozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatititungamidzai kushinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese neuwandu hwedu. Hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezet, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo, vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuHouse of Commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji reZimbabwe, aiwa musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadii kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nekuti abatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti tinodiwa hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechiteche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekuti tada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yezanupf vari Gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANUPF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza zvinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhenge dzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi tichiti aiwa rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Praxidis Jeremiah.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Leli chuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 Ncwabakazi 2023 ngoProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
amhla okuyenzakele eGlenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi isisisika izangibe lenyanga fonyiwe umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu be-CCC bebuthene eralini kwade kwabulawa uthiwa ngumbongeni Ncube.
Kulo msekelo webandla eliphikisayo ele-CCC ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF wafa emzini we-Glenview eHarare namhlanje.
Daba lwama-MPs akobulawayo ngu-12 soluphelile. I-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong. So sebeyikhansilile leyo judgment. So ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot.
Umthethwandaba waphezulu we-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akobulawayo avunyelwe ukuncintisa ukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Wabe waba mongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelele umiso emthethwandaba weWashington DC namhlanje emini yasetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF wafa emzini we-Glenview eHarare namhlanje. I-CCC ithi uTinashe Tsunge uhlaselwe wagandwa ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni waleli bandla ukukhankasela usekelo kukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana iveza umuvi ethe daca phansi njalo kulegazi eligelezayo elikhanya liphuma ekhanda. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyati ufakazile ukubana ngempela kufe umuntu kudlakela lolu futhi ethe basaphenya. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela njalo balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi kwenziwe ukhetho olokuthula. Isikhulumeli se-CCC uNkosikazi Fatai Maere usolile ukubulawa kwelunga labo esithi abenze ubudlova lobo kumele babotshwe. Amazwi kaMaere agcizelelwe isikhulumeli se-CCC kokubulawayo uMnumzana Swithani Chiroza.
Ukubhidlizwa kwezindlu, ukutshiswa kwezindlu, ukubulawa kwabantu luphawu lombusazwe kamnangagwa lehulumende yakhe eZANU-PF. Ngathi ukuthi ibala elithi dli linuka umbusazwe kamnangagwa leZANU-PF yakhe. Namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi ikho thina abanye savela sayenyanya nxa kuthiwa uMnangagwa nguyosezabusa ngoba sikwazi ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. Siyazi thina ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. I-CCC kayizangibe lenyanga ifonyiwe ngathi ukuthi umnyaka ophelileyo. ekwekwe abantu be CCC bebutheni eRaling kwahle kwabulawa uthwa ngumbongeni encube ekwekwe. So akusimangalisi lokho, yikho phela sikhona ku CCC ukuthi sikhiphe umbuso, sikhiphe umbusazwe, sikhiphe imkhuba yona le esibhahile elizweni, imkhuba kamnangagwa lezana uPF yakhe.
Uhulumende olusolile loludlakela kanti lamapholisa lawo athi asaphenya, libona ngempela kubotsha abantu yini ababangele lokho nxa sesikhangela okunyoso okuye kwenzakala emuva?
Lokho ukuthi uhulumende ukusolile lokho, lapho sesingabonga ama-observers akhona lapha ezweni, ngoba phela ukusola lokwenzelwa ukuthi ama-observers ayokuthi uhulumende kamnangagwa ulonembeza. Benzela ukuthi ama-observers akhona athi uhulumende kamnangagwa ulesihawu. Benzela ukuthi baye ukuthi uhulumende kamnangagwa ulesihlelo.
Mnumzana Sethan Mchirota, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, Mnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukubana njengebandla bayalusola udlakela oluqondiswa emuntwini wonke nje, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe olukhokhelele ekubulaweni komsekeli owe-CCC namhlanje emzini owe-Glenview eHarare. Njalo wathi balusizi ukulahlekelwa ngumphefumulo kwalomuntu. Kusenjalo inkundla yokuxhumana eZim Live ibika ukubana intatheli izindaba yayo efike lapho okwenzakale khona isehlakalo lesi, itshele ukubana amapholisa akuleyo ndawo athi umufi ugxotshwe yimota. Umthethandaba waphezulu owe-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akoBulawayo avunyelwe ukuncintisa ukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngemva kokuvinjwa kwabo umthethandaba owe-High Court. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha isinqumo sakhe edayele e-Supreme Court, uMahlolihle Kani Mwayera wazise ukuba isinqumo se-High Court siphambana lemithetho yelizwe. Lokhu sokutsho ukuba amalunga awe-CCC alithumi labanye abane abamanye amabandla sebevunyelwe ukuncintisa kukhetho lonyaka. Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba lo ma-MPs akoBulawayo ngu-12 soluphelile, i-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong, so sebeyikhansilile leyo judgment. So ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho-ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalunga edayela ephalamende abakoBulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemele ligqwetha uMnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungelabo ufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lonyaka, uMnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Ukhiwa kwama-candidates awe-CCC kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo unabantu abawinayo, unabantu abadliwayo. Okuqakathekileyo kathi sikuthi sesingangena phakathi komuzi sisazi ukuthi abantu ebenzisana ngobani.
Kunjalo nje umthethwandaba owe-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagcwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igcwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Sivumelene namanye ama-parties ukuthi indaba kaSavia Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sokusele amaviki amathathu ukuthi ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edalela ephalamende lomongameli welizwe luqhutshwe eZimbabwe. Amabandla ezombusazwe bamatasatasa bephakathi kokukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Umkhokeli webandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Jamisa, namhlanje ubesesigabeni seManicaland ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Laloba nje abe-CCC besithi lo mhlangano uphumelele bakhala ngokuthi abasekele babo lokhu besethuselwa lokuhlukunyezwa. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje ubevula kusemthethweni esinye isigaba sesitiki samalahle eWange. Mnangagwa uthethele lithuba lokubonga abeChina ngoncedo lokulungisisa lesi sitiki. Ikansili yakoBulawayo ibike ukubana ngemva kokhetho ngumpandula izalungisisa ingxaki yemikambo eku-5 Avenue okugoqela lodaba lwamabhasi asethwala abantu enzikini yedolobho ukubana asuke lapho ayesebenzela esilindweni sikaloliwe esi-National Railways of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakubhizimusi lokuthwala abantu lempahla abangene umhlangano walamhlanje oqoqwe ngabekhansili bemanyene labenkampani e-National Railways of Zimbabwe e-Large City Hall obuhlaziya ngokusuka kwamabhasi enzikini yedolobho bavumelene kulolu hlelo besithi luzanceda ukwehlisa isiminyeminye enzikini yedolobho lokuhleleka okulokuhlanzeka ngoba ukwakhiwa kwegodini mall lokhe kudonsa. Usomabhizimusi wakoBulawayo ongene umhlangano walamhlanje umnumzana Alpha Sibanda yena ukhala ngobuchapha obenzakala enzikini yedolobho.
Kanti akulalo wekile elingasenzela yona ukuthi laba abantu bengalikhona lase esithi la because Bulawayo is not the Bulawayo which we grow up in, to the different Bulawayo.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukuba baphezu kwawo umsebenzi wokulungisisa udubo luka 5 Avenue. Umqondisi wezokuhlelwa kwezakhiwo koBulawayo u-injiniya Wisdom Siziba uchasisa ngokusebenzelana kwabo le-NRZ.
Sikhangele ama-luxury coaches, ama-inter-country luxury coaches ukuthi wona siwase ngaphi. Sikhangelele ukuthi kuyakhiwa egodini, ukuthaya egodini. Sikhangelele njalo ukuthi kube le-interchange esibalayo. Kathesi interchange sivumelana singusitoflayo, sivumelana le-NRZ ukuthi let's work on something and have an interchange.
Isikhulumi Isikhulumi seMzansi Express uNkosikazi Thandi Mangena nyathi uyalwamukela uhlelo lokuthi bayethwalela ku-Railway Avenue.
Ngathola umlayezo ade singawamelelanga njengama-transporters, but nxa singani siyayeza ukhangela uhlelo lwakhona lona yisolo luhle ngempela for thina lapha eZimbabwe, ikakhulu lapha koBulawayo, because really it's going to bring those of order and njalo cleanliness in the city.
Isikhulumi se-Pride Transport uMnumzana Simon Masuku uvumelane lo nkosikazi Nyathi.
Uhlelo lwethu sinikezele lapha esithuni sinikezele i-RZH le-Transit, ngibona ukuthi uhlelo oluhle kakhulu, usijabulisile, usitshengisa ukuthi iBulawayo iyathuthuka nokubambana kwethu.
UMnumzana Charles Moyo owa-Regional Premium Bus Services uthi amabhasi asuswe ngokufanayo.
Uhlelo lwaselukhona silubona longathi luzasithathisa, if we all we have to move sisonkeni, lungabi lo muntu okhetha omunye umuntu, sihambe namabhasi wonke aye lapha lapho kuyathuthukiswa khona idolobho lethu.
Usomabhizimusi ku-Railway Avenue uNkosikazi Linda Ngwenya uthi ukudalwa kwesilindo samabhasi kuzavuselela ibhizimusi ku-Railway Avenue.
Sidumisa uNkulunkulu, kuzaba kuhle kakhulu, kuzasiphathisa ngoba i-railway ziyathi ngokuma kusebenza vele sahle sasela ama-customer.
Idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lesiminyeminye esidalwa ngumsebenzi wokuthwalwa kwabantu enzikini yedolobho labantu abathengisela khona okungekho emthethweni. Izimota ezithwala abantu zasuswa egodini kusungulwa ukwakhiwa kwegodini mall osokuphuzile ukuphela, osokudale isiminye eminye enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezamanye amazwe, owake waba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzamiswa emphethandaba oweWashington DC namhlanje emini yangapha eMelika, esetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden kukhetho luka-2020. UTrump uthi uyahlukunyezwa nguhulumende kaBiden ngoba engafuni ukuthi ancintise kukhetho lomnyaka ozayo, njalo ukhangelele ukuwalandula amacala la enkantolo. Abalandeli bakaTrump bahlasela edale leCongress ngodlame ngemva kokunqotshwa kwakhe bezama ukuvimba ukwamukelwa kukaBiden lidale lephalamende njengomongameli weMelika omutsha. Abatshutshisi bathi uTrump nguye owatshotshozela lolu dlame. Untshongameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo engowebandla le-CCC eMelika, uMnumzana Tim Mringayi.
Sesibona lathi ukuthi lokho kuthiwa yi-constitution ye-America ukuthi there is nobody who is above the law. Kungani sebekufaka ku-test ka-test? Ngoba siyakwazi ukuthi umongameli uTrump wayesephazamise i-constitution ye-America yonke lokuyenzisa i-January 6 ukuthi abantu bangayilandeli like it's supposed to be. But siyakwazi ukuthi lathi i-America bathatha isikhathi sabo ukuthi bayanelise indaba zona lezi zombusazo. So ngiyabona ukuthi hayi, khanya ngantu asebe le forehand or ukuhamba phambili ngendaba le ngoba bale evidence eqinileyo.
Ukwetheswa amacala konke lokho okwenziwa uTrump, ubona kumphathisa yini kumbe kumlimaza kumkhankaso wakhe okufuna ukuba ngumongameli futhi?
Ukukhankasa kukaPresident Trump lapho esikubonayo ukuthi uyi-candidate ka-2024, mina ngibona in two ways. Ungathiwa kuzamnceda or ukuthi kuzalimaza yena le-Republican Party forever. Ngoba siyabona ukuthi sokusiba lama-cracks and inkulumo ukuthi aphume ekukhankasweni sisiba louder and louder. Siyabona abantu abanjengo-Christie abe-New Jersey, lo-Asa Hutchinson owe-Arkansas, abakhankasayo labo to be president, labo Romney, lo Bill Barr owayenguye u-Attorney General wakhe, bekhuluma besithi uTrump wayekhuluma amanga all this time ngendaba yika January 6. So indaba le siyakwazi ukuthi ulamanye amacala that he has been indicted on and kulamanye abuyayo from Georgia. So hayi sizabona ukuthi ama-support akhe njoba badliwa past two election cycles ukuthi bayebelokhu bemela yini. Siyakwazi ukuthi hayi kule section engasoze itshintshe, but siyakwazi ukuthi i-independent or abantu abaphakathi abangaso Republican or Democrat yibo abayenza ukuthi ube ngumongameli welizwe le-America. Ama-suburban women yibo abayesabayo ukuthi azavotela umuntu onjalo yini.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC eMelika. Limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze kungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo eye-Information for Development Trust. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo luveza ukubana abaningi bawasola amankampani akwele China ngokungasebenzi okucacileyo eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ekhuluma ngemva kokungathokoziswa yilokho akuzwe kuphuma ekusungulweni kwalolu gwalo olubizwa ngokuthi Paces and Cases, Impact of Chinese Mining on Local Community in Zimbabwe, umnumzana Steve Zhao, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-African Empire Group, uthi akavumelani lokuvezwe yilolu gwalo.
And you all know this is a human right also. Did you talk to them? Some people, they might be the change already, no longer director, but you publish the book. And did you also think about their human right?
Niyazi lonke ukuthi lolu kuludaba lwamalungelo abantu likhulume labo na. Abanye abantu kungenzeka ukuthi sebachiya lawo makampani bengayisibo abaqondisi bawo, kodwa selikhiphe ugwalo kufanele licabange ngamalungelo alabo bantu. Like labathinta ukubazisa ukuthi sizofaka okumayelana nenkampani yenu kulolu gwalo na.
Kodwa umnumzana Sizani Weza osebenzela uhlangothi olwe Public Diplomacy Section olukhulumela isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe uthe eMelika lisekela impumela yalolu phenyo lwabe-IDT.
Usekelo lwethu kunhlanganiso ye-Information for Development Trust luncedisa ukuthi besebenze lentatheli zindaba njalo lama-communities ukuveza indaba zokusebenza kwamankampani avela kwamanye amazwe esebenzisa ezenotho njalo lezemvelo. Lokho abakuthi yi-foreign direct investment. Akukhethelekile ukuthi le inkampani ivela kuliphi ilizwe. Ingabe ivela eMelika, ingabe ivela eChina, ingabe ivela eRussia, South Africa kumbe eAustralia. Kulilungelo labentatheli zindaba ukucubungula izenzo zabo ekuhlonipheni ezemvelo lamalungelo abantu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwempumela yalolu hlelo lwe-IDT, umhleli wephephandaba le-Standard uKholwane Nyathi upha umbono wakhe.
Ngaphandle kulama-report lapha lalapha atshiyeneyo akhangela ngokuthi abantu abavela kwamanye amazwe basebenza njani eZimbabwe, dwabe kungela abantu esingathi benze i-scientific research entweni ezinje. And ugwalo lolu ngolokuqala. Lugwalo luzaphathisa kakhulu abantu abafuna ukuzwisisa ukuthi amakhampani akwele China aku-mining sector yeZimbabwe asebenza njani. Lucubungulule izinto ezitshiyeneyo ezifana nalokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi amakhampani la asebenza njani lapha asebenza khona, ukuhlonishwa kwemithetho lokwephula kwemithetho.
Unyathi uthi intatheli zindaba zivame ukubhekana lobunzima ekubhaleni indaba ezinje, ikakhulu ukuswela ulwazi olucacileyo oluphathelane lokusebenza kwamankampani akwamanye amazwe.
So lugwalo luqathekile kakhulu ikakhulu entathele izindaba ukuthi bezwisise into abaloba ngazo kumbe abasakaza ngazo nxa bekhangele ama-investors avele China. Sibona kuzanceda kakhulu ukuthi abalobi bengabhali ngezinto abangazizwisisiyo kumbe kungabi lento lezo sithi ngama-stereotypes bekhulume ngezinto ezikhona ezinto ezibambekayo.
Unkosikazi Carol Ntini isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo kakhulu lokho okuvezwe yilolu gwalo lwabe-IDT kundlela abayizizalwane zakwele China abasebenza ngayo kuleli kanye lesiphatho esibi kuzisebenzi zakuleli.
Kuyatholakala ukuthi abasebenzi abasababhadali kuhle.
Umnumzana Tawanda Majoni umqondisi we-IDT usole kakhulu ukwenza kukaJawo esithi bekuqakathekile ukuthi aqale afunde lolu gwalo lwabo engakacaphuki inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo ezisebenzi elizweni ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights, Center for National Resources Governance lezinye bahlala bekhuluma ngenhlupho zokungalandelwa kwemithetho yokuphathwa kwezisebenzi zeZimbabwe ngamankampani akwamanye amazwe lapho uhulumende engathathi amanyathelo ngoba ezinye iziphathamandla zakhe zilobudlelwano benkohlakalo labanini bamankampani lawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court usuvumele amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC alitshumi lambili ukubana ancintise kukhetho lwabafisa kumela izigaba ezitshiyeneyo kuBulawayo edale lephalamende. Lawa malunga avinjwe lithale le-High Court ukubana angene kukhetho lolu kulandela ukwetheswa kwawo amacala okuphuza ukuhambisa ingwalo ku-Nomination Court ngoNhlangula. Ukuhlaziya udaba lolu uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudale laphezulu ele-ZANU-PF ele-Central Committee. Mlalazi usungula lingxoxo.
Inkantolo yangaphezulu ye-Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokubana ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek. Yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hhayi laba kufanele bancintise kulolu khetho. Njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile kubalot bazabe bencintisa.
Baba Chuma, nanto kudaba lwanamhlanje uthini ngalo?
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulabanye abantu especially abe-TBC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali betshethe ona so isikhethikhethi yathungu kwezanu PF loku vela akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment ye-Supreme Court futhi ngibezwe ukuthi bona sibe sithingile kathesi baza ukuthi bona judiciary is captured yini ngoba nako sokusebenzile phela elidlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yohamba ecourt ayomangala into akafuna uyimangala and like I've always said ujaji umuntu layo ongakwazi ukuthi ngizekele kwisikhathi akukhuthwa kwento wangibona engoba mangakuhle yikho kulamalozeni ama-channel okutona you can appeal kuye-Supreme Court, you can appeal kuye-Con Court and stuff like that.
Lapha-ke Mlalazi uyazivela uGoleda uthi okwamanje politini nazo i-judgment iphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court. Ngabantu ababe-politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores. Bebefuna ukungena koBulawayo nge-backdoor. Le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni koBulawayo. So uyabukubona ke okunye kuyaye kumgceke njona ethi uGoleda ukuthi abantu bahlala besola yona judiciary ke ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba abaregulator i-election abanjengeze uma besho ukuthi laba bantu basike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obelulethwa yilaba bantu abangama activist webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumelana lakho yikho kusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama facts that I had heard okwenziwe yiSupreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ye, lapha golide nxa sesikhangela bekungaze lifakele umbekwa. Ye, umbekwa siwalile uyaphambili lizakwenza njengebandla.
Ngingakaphendula lokho bengifuna ngithi kumpendulo kaba komlalazi lapha. Into emqoka yikuthi kona sikunazelele ukubona singathandi ukubana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa ina.